tichitarisa uori urukuitika panyaya yezvicherwa ningati urwere wabata nyika yedu urukuita kuti nyika yedu irambe yakaonda irambe ichitambudzika nekushungurudzika nekungotenderera panzvimbo imwe chete saka zvinhu zviri kutirwadza kuti nyika isi kuenda mberi asi panguva imwe cheteyo nyika yedu iri kurasikirwa neupfumi mabhiriyoni akawanda pagore yeti bhajeti redu ringori about 3.6 billion
mungati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii tichitarisa bhajeti repagore ramuri kutaura nezvarese
mari yatiri kurasikirwa nayo imari yebhajeti yakapetwa zvichida kashanu pagore zvotionesa kuti nyika yedu ine mukana wekuti tinokwanisa kugadzira upfumi nemabasa neinfrastructure yenyika zvokuti muAfrica yese nyika yatingati isusu inofanira kunge iri kukwikwidzana neZimbabwe iSouth Africa asi tazvidzorera kumashure kuzvifananidza nenyika dzatingati mafailed state akaita sana Somalia
ko sei muchidaro
nekuti upfumi hwenyika hausi kushandiswa kuvaka nyika yeZimbabwe asi huri kushanda kubatsira makoronyera uye nenyika dzakaita sana United Arab Emirates kunova ndokuri kuendeswa zvicherwa zviri kupiwa munyika muno zvichibuditswa nekubatsirwa nevanhu vanofanira kunge vachichengetedza mutemo uye nekuchengetedza mainterest enyika yeZimbabwe
asika vehurumende vari kutiwo vari kuedza nepose pavanogona kusunga vari kuita zveuori tichitarisawo kusungwa kwakaitwa muzvare ereta rushwaya nevamwe vasori nevamwe vanoshanda navo
mahumbwa ari kuitwa ya kusungwa kwarushwaya chinhu chakaitika even vacho vanga vachishanda naye vasingazvitarisiri ndosaka makaona kuti prosecutor akakurumidza kubvuma kuti ngaapiwe bail gare gare kwakuzopinduka kuti aiwa ngaanyimwe bail but zvinokuonesa mafungiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pehuori huri kumineral sector kuti chavari kuda icatch and release ende iko zvino izvi vari kushanda round the clock kuti vaone kuti rushwaya vanomubuditsa sei nekuti mhosva yarushwaya iri kuonesa kuti network racho rakakura
mungatsanangura here
rinoinvolva vanhu vakawanda kupolisi kuaviation kunyange nekupolitics and government pane mazita akawanda ari kubuda tikatenderera munyika inoiyi unoona kuti gold riri kutengwa nemakoronyera zviri pachena ukaenda kunana mazowe ukaenda kupenalonga right now kune imwe kambani iriko iri kutora goridhe ichienda naro kwatisingazivi kambani iyo hainyatsotombozikana kuti yakaredheswa kupi
izvi zvinorevei tichitarisa nyaya yekurwisa uori
uori hwacho huri kuitika dambudziko riripo nderekuti huri kuinvolva vanhu vatinofanira kunge tichichema kwavari kuti varwire mainterest enyika ndosaka zvizhinji zviri kuitika zvinoita sekunge zviri normal nekuti vanhu vakangoziva kuti apa pane zita ranhingi riri kutaurwa vanhu vaakutotya kunyange mapurisa anenge aakutotya saka corruption yacho inenge ichiitika vanhu vanenge vachizviona asi vanotya kuti vakazvitaura vanotyira upenyu hwavo vanotyira mabasa avo saka tichaona ya Henrietta Rushwaya kuti ichabuda sei iko zvinezvo kuti ndakatora bhegi risiri iro asi unoona kuti gold racho raanga ari naro ipurified gold
richiwanikwa kupi
rinongowanikwa chete kureserve bank of Zimbabwe kufidelity printers saka how can gold rakapurifiwa rinozoonekwa raa muhandbag mumba mahenrietta rushwaya